Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina kukadzi 6/2025 makateerera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume wopomerwa mhosva dzeuori. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rinoti makanzuru ari kutyora mutemo nekuputsa dzimba dzevanhu pasina kutevedzera zvinotarisirwa nebumbiro remitemo. Tine gakava ratiri kutarisa kukandirana makobvu nematete kuri kuitika mubato reZANU-PF nezvenyaya yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa voramba vari panyanga here kana kuti kwete. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komisheni yakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti iongorore uori unonzi uri kuitwa mukanzuro yeHarare inoti yafushumura zvakawanda zvinonzi zviri kuitwa nekanzuru mari yakawanda ichibiwa kuburikidza neuori uhu. Vaive mutongi vaMafios Cheda ndio vari kutungamira komisheni iyi. Nasi yange ichibvunzurudza meya weHarare vaJacob Mafume avo vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. VaMafume vari kunzi vane dzimba dzakawanda muguta dzinenge dzakatengwa kana kuvakwa nemari dzeuori. Zvimwe zviri kubuda mutsvagiridzo yekomishen iyi zvinoratidza kusajeka kwemafambisirwo emari kubva kumakambani ekanzuru. Semienzaniso kuHarare kwari kunonzi kwakabiwa mari inosvika mamirioni mana nemashanu kana kuti 4.5 million US dollars. VaMafume pavabatwa neStudio 7 vati vanga vasina kusununguka kutaura pavanga vari. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama vaudza Studio 7 kuti nyaya yemakomishen inyaya iri kumatare edzimhosva nekudaro havakwanise kutaura nezvayo. Asi Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Tingati chiitiko kana kuti mabasa ari kuitwa nekomisheni kana zvinhu zviri kunyandurwa nekomisheni. Tingati isusu maonero edu zvinhu zvasina kutanga nhasi kana kuti gore rino paiswa komisheni. Zvinhu izvi zvakatanga kare kare mukacherechedza nyaya dzebilling system dzefit of Harare dzaanyaya dzekuti dzatotsakanya dzekuti dzaane makore anopfuura kana kuti gumi nyaya dzemasarari dzekuti vane mihoro yevashandi kana kuti vakuru vakuru vekukanzi pazvizivikanwa hazvina kutanga nhasi zvakatanga kare kare. Ndo patinobveva tichiramba tichitaura ichiti zvinhu izvi mukaona zvikamba zvirimo pachinzi yatinoti recurring zviri kuratidza kuti it's a systemic issue kana kuti zvinhu izvi zviri kuita kunge zviri tingati muculture uyezve mumitemo yelocal government. Ndosaka makaona ichisi combined Harare Residents Association taramba tichitaura kuti local government system kana kuti kutongwa kwematunhu kuve kunofamba zvakanaka panofanira kuitwa pachirungu anonzi mareform.
Muri kuonawo sei mafambiro aya ari kuitwa nebasa rekomisheni irori?
Komisheni yazvosvika zvinhu zvitingati zvasvika tingati epic level. Saka naizvozvo zvinopedzera zvaabuda kunge zvinhu zvitsva. Asi zvinhu zvatakagara tichitaura kuti no zvinhu zvingazvigadziriswa. Ndokwatogara tichitamba tichitaura even pamipfenyuraba tichiti pane mota dzakatengwa nekuto kuHarare dzemarara tisina kungobvira dzambouya. Asi nyaya idzi dzaingoramba dzichingonyararwa nezvadzo kana zvotaurwa zvinei zvoita kunge zvinhu zvitsva. Zviri kuitika nekomishoni ndeku mucherekedzo wekuti our local government system kana kutongwa kwematunhu kwemuZimbabwe kwakaremara iyeje panjuzi nifanunge zezno gadiriswa
munoona ere kuseri kwe commission iyoyi zvinhu zvichizo gadzirisika
tindati ichinchi sesanga norumira vagari tindati pane ma ma tindati manga ma investigation kana takamboitwa makore apfuura tindati vacherekedza pane land commission yakaitwa apana chakataona chakazoitwa kana zvita tiri yedi kuti kuya kwe commission kana kuti ma recommendations ye commission achaita kuti agadzirise zvinhu chikonzero chekuti zvakamboitika kumashure uku takaona kunge pasina kuactwa pane zvange zvaita sei pane zvange zvaturwa ne commission saka naizvozvo zvita tiri yedi kuti zvinenge zvazoturwa ne commission vachapfurirwa zvinhu izvozvo ne commission vachange vanoita sei vanoacta nekuti commission inenge yapedza basa rayo zvinenge zvangotarira avo kunyati vane mapasa ekuona kuti vanorecommendations yecommission anofanira kunge achivaanoita
Vangwari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association kana kuti CRA vaRuben Akili vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7 Dare repamusoro-soro reConstitutional Court rapa mutongo wekuti zvimwe zvikamu zvemutemo unoona nezvematunhu weRegional Town and Country Planning Act zviri kushandiswa kupwanya dzimba dzevanhu pasina kutevedzera zvinofanira kutanga zvaitwa unochikora bumbiro remitemo renyika. Dare repamusoro-soro iri rinoti zvakaturwa nedare repamusoro reHigh Court pakunetsana kwechitungwiza Residence Trust nehurumende nemakanzuru muna 2020 ndizvo chaizvo zvinofanira kuitwa sezvo dare repamusoro rakatiwo kanzuru iri kuchikora bumbiro remitemo. Zimbabwe ine nhoroondo yekuputsa dzimba dzevanhu zvikuru mumadhorobha nemumaguta uye izvi zvinogara zvichishorwa neUnited Nations nemasangano anorwira kodzero dzevanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Gweta ranga richimirira vagari vekuchitungwiza vatinashe chinopfukutwa ava vanoshanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Waishandiswa nemakanzuru kukunza dzimba dzevagari dzimba kana panhu panogara vagari makanzuru asina gwaro kana kuti gwaro rekumazitare edzimhosva rinonzi court order mutemo iwoyo vakati uri invalid nemhaka yekuti hauenderani kana kuti unopokana ne section 74 yebumbiro remutemo wedu weZimbabwe iyo inoramba kuputswa kana kubviswa kwevanhu mudzimba dzavo kana pavanogara pasina court order kana kuti pasina mutongo wedare unenge waitwa dare raassessor maconsiderations ese anenge achifanirwa kuti ange achitariswa.
Ko sei nyaya iyi yakazoguma yave kudare repamusoro-soro reConstitutional Court iri?
Dare reConstitutional Court rakakonfirma mutongo weHigh Court waiti section 32 subsection 2 paragraph 3 neD ne section 37 subsection 1 paragraph A subparagraph 1 yemutemo weRegional Town and Country Planning Act uri unconstitutional and saka naizvozvo uri invalid. Dare reConstitutional Court zvekare rakabva rati pakanga paine demolition order yakanga yaiswa nemunicipality chipungwisa musi wa9 October 2020 yakabva yati demolition order iyoyo zvekare haina simba pamutemo nekuti inopokana nebumbiro remutemo. Dare reConstitutional Court rakabva rapa Minister of Local Government 12 months dzinotanga kuverengwa kubva nezuro kuti igadzirise mitemo iyoyo kuitira kuti ungeenderane nebumbiro remutemo.
Ko vamwe kavanoti vanhu vanenge voitawo madiro ajojina vachingovakira pese pese nepasina kukodzera
izvozvo hazvisi kurambwa asi zviri kunzi kwemakanzuro anofanira kutedzera yatinoti due process muchirungu kana vakange vakuda kubvisa vanhu ivavo zvinoona zvekuti vanofanira kuti voenda kucourt. Court inotarisisa maconsiderations anenge aripo nekuti dzimwe nguva kanzuru ndiyo ine pamwe inenge yakapa vanhu ivavo pekugara saka izvozvo ndo zvinenge zviri kutariswa nemazitare needzimhosva asati azobvumidza eviction kana demolition iyoyo iitike.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatina chinopfukutwa vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura vari parunare muHarare. Vateereri, tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye pa Facebook page yedu mazuva ose. Kana mchida kubatana nesu padandi mtandiri WhatsApp, vurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, mutsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu patino kupai link ye WhatsApp ya munokwanisa kuti mubatana nesu pa VOA Shona channel. Govana ine vamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Vanotengesa zvinhu zvavo pamusika weMbare vanoti havasi kufara neurongwa wehurumende wekuvavakira musika mutsva zvitevera kuparadzwa kwemisika yavo nemoto gore rapera. Vasiri kufara ava vanoti pane mazita evanhu vasina misika yakatsva vari kunzi vachapiwawo nzvimbo dzekutengesera kana musika mutsva uyu wavhurwa. Costa Nkomo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevanotengesera pambare musika, amai Gladys Gumbo, vanoti havasisina tariro yekuti vachapuwa nzvimbo yekutengesera pamusika mutsva uyu nekuti nyaya yekugoverwa pekutengesera haisi kufambiswa zvakanaka.
Mastede akabuda mumanyuzipepa tikanzi kune verification, tikaenda kusi tikanzoo tikanoverifya mazita, asi chaako mafambisirwo azvakaitwa isusa inini senyu haana kundifadza. Hana dzedu takabatira uramaoko kuti zvino zvatakatsvirwa tine chironzi tichakwanisa.
Hurumende kuburikidza negurukota rezvekuburitswa kumashoko vaJane Van Muswere yakavimbisa kubatsira vanhu vane zvinhu zvakaparara mumoto pambare musika gore rapera ichiti ichavavakira musika mutsva pamwe nekuvakweretesa mari yekuti vatange mabasa avo zvakanaka. Asi vanhu vakatsvirwa ava vanoti hurumende hapana chayati yaita kubva gore rapera muna gumi guru. Mumwe wevane zvinhu zvakaparadzwa mumoto vaSimon Mavhudzi vanoti hurumende haisati yazadzisa zvayakavimbisa vanhu vakawirwa nedambudziko remoto uyu.
Ipapo takangonzwa kutaura kwakadaro kunzi hurumende ichati batsira, asi kutaura chokwadi hatina chatakawana. Mari yakanga yatopera kudhara kutsva kwatakaitwa kuchekwatakaitwa zvakafana kungofirwa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvematunhu vaDaniel Garwe vanga vasingabatike panharembozha yavo. Asi sachigaro wekomiti inoona nezvemabhizimusi madiki mukanzuro yeHarare vaDanford Ngadzore vaudza Studio 7 kuti guta reHarare ndiro rine basa rekugovera nzvimbo vanenge vachitengesa ava vachitiwo vakatsvirwa ndivo vanhu vekutanga vanofanira kuwana nzvimbo dzekutengesera.
NLand yeCity of Harare inoallocatedwa neCity of Harare, so tichagara pasi mushondoro riri kuuya tonotoshamisa sei. Asi vanhu vanofanira kuallocatedwa ipapa, vanhu vakaputsirwa vakatsva kumbare. Munozivirwa navazhinji vakaputsirwa nomudziyo yavo umwe vashaya mari nezvakasiyana siyana zvikatsva.
Hurumende yakabuditsa gwaro rine mazita evanhu vainoti ndivo vachapiwa nzvimbo dzekutengesera pamusika mutsva uyu. Asi gwaro iri riri kukonzera mutauro sezvo vamwe vachiti vamwe vanhu vakaiswa mugwaro iri havana kutsvirwa. Gwaro nemazita evanhu ava rakabuditswa nepepanhau reHerald mwedzi wapera rainge riine mazita evamwe vanhu ainge akanyorwa achidzokorodzwa achipesaniswa mitupo nepadiki. Musika weMbare wakaparadzwa nemoto muna gumi guru gore rapera ukasiya vanhu vanopfuura zviuru zvina varasikirwa nezvinhu zvaikosha mamiriyoni makumi maviri emadhora ekuAmerica. Moto uyu hauna kuzivikanwa kuti wainge watanga sei. Hurumende yakazobudawo ichitaura kuti kutsva kwainge kwaita musika uyu chaive chikomborero sezvo zvakaipa mukana wekuvaka mumwe musika mutsva uri nani uye unoita kuti igone kutora mitero kubva kune vanotengesa ava. Mune imwewo nyaya, vagari vemumbare mekare kunzvimbo yematapi vari kuchema chema nenyaya yemasuweji asiri kushanda, dambudziko ravanoti rava nemakore mana risina kugadziriswa. Mumwe mugari wemumatapi umu, amai Emelensiana Manyadza, vanoti dambudziko nemasuweji iri riri kukonzera zvirwere zvirwere mavari kugara munzvimbo ine tsvina.
Tatova nenguva nawo kwemakore ndesiweji yacho totochiriti haisi siweji asi tsvina iri kubva mumapelesi ichingodzidya iri yakangodero saka hati hane time nazvo tatonga tatova ne 4 to 5 years tichingorarama zvakadaro vamwe vanotozorwara vamwe vanotofa.
Mutauriri weguta reHarare vaStanley Gama vaudza Studio 7 kanzuro yeHarare inoedza nepese painogona napo kugadzirisa dambudziko remasuweji iri asi vaGama vakurudzirawo vagari vakaita sevemumatapi ava kuti vasaisa marara muzvimbuzi uyewo nemumapombi izvo zvavati ndizvo zvezvimwe zvinokonzera kuti masuweji avharike uye kudhuka.
Zvatinokurudzira vagari vemuHarare ndechekuti musaise zvinhu musuwa zvakaita semapambas nezvimwe zvinhu zviri solidzi nejecha zvinhu zvinobloka masuwa majecha nezvinhu zvakaita semapambazi nezvimwe zvakadaro musi uno kumbari ikokoko tanogadzira imwe suwa line yanga yanetsa takasangana nechikumba chembwa chachakaiswa mukati.
Dambudziko remasuweji muguta reHarare wave mugariro sezvo zuva rimwe nerimwe vagari kunzvimbo dzakasiyana siyana kunyanya vari kunzvimbo dzinogara veruzhinji kana kuti high density suburbs vari kugara vachichema nekuputika kwemapaipi anotakura tsvina. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Costa Nkomo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weWhite House nezuro wakajekesa kuti mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump pari zvino havana urongwa hwekutumira mauto enyika yavo kuGaza uye wakatiwo kubvisa vanhu vemuGaza kunenge kuri kwenguva pfupi chete. Kuchinja maonero uku kunotevera kushorwa zvikuru kwavaTrump nenyika dzakawanda kusanganisira sangano reUnited Nations mushure mekunge vati vaida kutamisa vanhu vemuGaza vovaendesa kune imwe nyika votora dunhu iri kuti rive pasi peAmerica. Vanhu vakawanda muGaza vanoti havasi kuzobva mudunhu iri. Apo kurudziro yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari pachigaro kudarika temu yavo inopera muna 2028 iri kukura, mubato reZANU-PF munonzi mave nekupumana uroyi kutyisidzirana uye kumbomiswa kuve nhengo kweavo vanoonekwa sevari kupikisana neurongwa hwekuti vaMnangagwa varambe vari panyanga. Nhengo yeCentral Committee yeZANU-PF vari murwiri wehondo yerusununguko vaBlessed Geza vanonzi vatarisana nekutorerwa matano ukuwo nhengo mbiri kumasvingo dzinonzi dzakambomiswa kuve nhengo dzedare kuva nhengo mushure mekupomerwa mhosva yekuita musangano muchiwande wekuramba urongwa we2030. Muguziya nezvenyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 abata wechidiki weZANU-PF vanoti Snowball Tongogara pamwe chete nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vaGodfrey Kurauone. Jonga atanga nekubvunza vaKurauone kuti vanoona sei zviri kuitika muZANU-PF izvi.
Mukoma Jonga, zviri kuti ZANU-PF asi zvitsva takambozviona nekuti vamuri kuita kuti vanhu vari kudzingwa pamwe vari kuvictimizwa. It's not something new. Zvinhu zvatakaona zvichiitwa panguva yaMugabe. Munhu wese aifungidzwa zvekuti hadi vaMugabe aidzingwa. Munhu wese aifungidzwa zvekuti hadi agenda yaMugabe aidzingwa. Kutanganisa kuti aiwa Munangagwa vakona vakatombodzingwa. So hapana chitsva chachita chatiri kuona. Ndiri kuona sekuti we are poised for a repetition of 2017 scenario. Hapana kwatiri kuenda. Tinomba itenderera panzvimbo imwe chete. Asi nyaya yakutaura ndechekuti nyaya yavanoda kudzinganira daya 2013 mukoma Jonga haisi nyaya yeZANU-PF, iyi inyaya yenyika yeZimbabwe. Vana veZimbabwe vakaendeswa kureferendamu 2013 kuvhotera bumbiro idzvairo ratinaro iyi. Tikauyira vanhu toita kuti izvi zviri mukonzero hatiri kuda. So haisi nyaya yeZANU-PF, inyaya yekumira kwamaprinciples edu sevanhu sevana veZimbabwe kuti aiwa vachakawirira muconstitution ngazvirambe zviripo. Zvehondo dzavo vachazoita havo but pari zvino isisi vana veZimbabwe fokasi yedu iri paconstitution. Hatigoni kuchinja constitution kuti tibhenefite munhu mumwe.
Tinzwe kuna vatongogara vatongogara
musangano medu makatama zvagara musha musha ite benzi hamusha wake wanotengereka sandwa vatorevi ndichitaura uyu vamuchanga vanovamutaura nebato vachiti bato rinoshora kushoropodza vakaitwa navagezi azokuenda vachitaura pamatandemutande kuti ivo havasi kuwirirana ne2030 vachitaura kuti vamunangagwa ngavaende zvinoratidza kuti havasi kuremekedza umbire mutemo rezanupf kune makomitis anoitwa macentral committee ndiko kwavanofanira kutaura nyaya dzavo ikoko kana vari munhu wezanupf vakanga tiri kubulawayo kati vazvizomishoniyekutendiseti vageza vaiyepo vaifana kubuda vachitaura vachipopota paconference yakaitwa ipapo saka zvinongoratidza kuti munhu asingazive zvinodiwa nezanupf.
Vakurawo nepane vari kutoramba nyaya yereferendamu kuti kana bumbiro remutemo ravandudzwa harifaniri kuenda kuvanhu kureferendamu yamuri kutaurai munoti
ndo zvinonetsa kana ukange wajoina zanupf mukomajonga ndakambokuudzai kuti unoenda kunge wajoina zvigure haushakwanisi kushandisa dzako wega unomira kuudzikwa zvokutaura vese vanozviziva kuti bumbiro remutemo kuti rivandudzwe especially that section inobati inde kureferendamu nekuti chinhu chikuru ichi is a very critical section yebumbiro remutemo inofanira kuti iwiriranwe nevana vezimbabwe ndochekutanga chechipiri vanhu vezanupf vakaita mistake yekufunga chekuti they own the constitution and they think kuti ndovakufanira kudisaidira vana vese vezimbabwe kuti gadzoserera munangagwa handizvo.
Regai tinzwe kuna vatongogara. Vatongogara, nyaya yekurambwa kwereferendamu kana bumbiro remutemo ravandudzwa hakusi kutyora here kodzero dzevana vezimbabwe?
Zvakanaka chaizvo. Kana bumbiro remutemo richibvumidza kuti kune mamwe maprovisions anokwanisa kuchinjwa pasina kuendwa kureferendamu zvinoreva kuti hapana kutyorwa kwemutemo. Kana pari kwepanotikana pazvichinjwa constitution apasuspendwa maelections panofanira kuendwa kureferendamu. Ndichaka magweta ariko izvo mukuokusheni vanongononongedza kuti section yakati yeconstitution ikuti zvanizita zvii maparlamendi anenzedu anozvikoseka vanhu vanokwanisa kungosuspenda maelections kana vabvumirana torebva kuendwa pareferendamu.
Vakuraone,
ndiva kuudza mukoma ava kuti aiwa zvei kana ini mangoti ngatiwedzere kusvika 2030 matoresa akichenjenika because bumbiro remutemo rinoti 5 years. Kana mauda kukumbira kuti ngatiwedze ka 2030 that's an extension yetemu yemunhu which is not allowed by the constitution ino inonzi ngatiende kureferendamu. Asi vanoziva havo kuti vakaenda kureferendamu vanondoziva nokuti ivo maungu zanupf mune vazhinji 98% vanhu vanozembesa havadi temu extension that's why vaenda kuavoida kuenda kureferendamu. Masa vangopedzisira ndeyekuudza vana vezimbabwe mukomajonga kuti nhauya 2030 kuti vave zanupf haisi nhau yavo yezanupf kana ivo vane hondo dzavo tavasiyira hondo dzavo. Zanupf they don't own this country, munangagwa don't own this country. Kana temu yake yapera anofanira kubva kupinde mumwe.
Vatongogara, tipete chirongwa, shoko ramungasiyira vana vezimbabwe.
Ndamira kusiyira vana vezimbabwe ndezvekuti zanupf ine kugatikana nine runyararo nyaya ye2030 inyaya isati yasvika kana kuparamendi ichiri nyaya isiri kutaura kuzanupf. Vari kutaurawo vari kune mamwe mapato vasikungohakira nyaya ichiri mumba hapana kana government gazeti yati yaitwa kungohakira hakirawo kunongotikwo sevanhu vasisina baba sevanhu vasisina mutungamiriri sevanhu vamupolitical leaders sevanhu vasina ideology. Thank you.
Regai ndipe vakuraone mukana wekupindura. Vakuraone,
that's being shallow and myopic mukomajonga. You don't need a political party kuti uzive kuti constitution yezimbabwe inoti kudini. You don't need a political party kuti uzive kuti vamunakagwa temu yavo yapera. Haudi party kuti uzive izvozvo.
Avo vanga vari vanongorora zvematongerwo wenyika vakazvimirira vaGodfrey Kuraone vari parunare kuTexas muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yevechidiki yezanupf vaSnowball Tongogara vari parunare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti zvakakosha kuti ruzhinji rwenyika yavo rurambe ruchirumbidza Mwari. Vataura izvi pazuva rekuremekedza remunamato kana kuti National Day of Prayer pamusangano waitirwa kudare guru reUS Congress. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7 namufundisi Chakangwenya vekereke yeSalvation Army kuNew York.
President Trump vari kunangana uye vanenge vari kutevedza mazwi avo avakapromisa kuruzhinji rweAmerica kuti toda kuti tidzorere chitendero muupenyu hwevanhu vemuAmerica. Ndidi mazwi ataura muNational Prayer Day today ndeyekuti chitendero cheChikristu ndo musimbodi weupenyu hweAmerica. So arikungoita sezvaakataura ndo zvaari kuita.
Munoona zvichizotambirwa sei nevagari vemuAmerica umo? Tinoona kuti mune zvitendero zvakasiyana siyana.
Ndinofunga kuti vazhinji vachazvitambira nokuti sekuziva kwamunoita chitendero chechikristu chinounza rudo, kuyanana nekubatsirana. Zvinoita kuti even vakawanda vasarambe vachiita zvinhu zvouori, zvokuda kuurayana, zvokutukana. So vazhinji even maMuslims vamwe vechitendero vachazvigamuchira, but chero zvisingazoforswe kuti ivo vanofanira kutotendera, vanofanira kuva maKristu. I think vazhinji kufunga kwavo vazhinji vachazvigamuchira, nokuti vazhinji kuvhotera kwakaita Trump vakanga vakuti nyika yakuenda kumawere, uori hwanyanya, usatanist hwanyanya muAmerica, chikristu chabviswa muzvikoro, mabhaibheri achabvumirwa kuva munzvimbo aimbori kudhara. Saka vakamuvhotera Trump vachifunga pamusoro penyaya iyoyo.
Zvii zvamuri kuita imi sevafundisi munguva ino apo tiri kuona kuti hurumende yavapo muAmerica iri kuramba ichikurudzira vanhu kuti vaite zvechitendero?
Tinoramba tichingonamata uye tichikudziridza, nokuti isu sevana vamwari tinoziva kuti anenge aiswa pamberi pako semutungamiri wako ndiye mutungamiri wako. Inenge uchiti Mwari ndovazvibvumira kuti zviite izvozvo, and zvikuru sei kana ari kunyanya kubatsira zvinhu zvechikristu. Isusu tinoda zvinhu zvamwari. Kana achitipa mukana wokuti tiite chitendero chedu, tichibatsira vanhu, tichipadzira vanhu, tichiyamura vanhu, vana vezvikoro vatinoshanda, vanhu vanofara razvo.
Mufundisi wekereke yeSalvation Army kuNew York vachakangwenya vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muNew York makare. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Alo paStudio 7, alo paStudio 7. Ndiri kuti kurwisana kuri kuitika muZANU-PF umu. Nyaya yekuda kudya zvakanyanya, ngativasei vakadaro, ngatisapindire. Kana even muNangagwa kushira pachigaro, ngatimbosiyai zvakadaro. Zvichanetsana zvega, ndo mviromviro dzacho. Ko 2017 ndaizombozera kuti zvichadaro, ngatisiyei zvakadaro, ngatisapindire vana veZimbabwe, ngatisiye vakadaro zvavari kuda, ngatisiyei vaiti. Mwari harisi benzi, anoziva, anombopa nguva.
Makadi paStudio 7 napo. Iniwo ndokutanga kupinda paStudio 7 chikubiro changu chokuti audio yangu idzikwewo. Tsvagawo masponsors anotora vanhu zvekumhanya kunana America ikoko. Tiri kumhanya malong distance asi kuno hakuna mukana. Chokatiuzame kuti vanhu musiva midhia havapinduri. Aiwa, kana unondibata unondibata kwagutu ndiko kwandinobva, asi unondimbokeka ndiri kwamutare.
Masira seva jonga kandimiri nevamwe vose vashamarari, ndokumbirawo zvekuti mundudzirozve vazininga kuti vamboitawo hurukuro nemuimbi ainzi Admire Kasenga. Akashayika ndinozviziva, asi ndokumbirawo kuti munditsvagirewo kuti hakunawo here akasara nenhaka yababa vake, nokuti vaiva nemusambo wesungura waindinakidza, waidakadza munhu wese. Zvechokwadi, ndatenda hangu kana mukandi itiravo izvi.
Iwewe mutsvangwa, ikona kutyisidzira vageza. Vageza zvavari kutaura iraiti yavo kuti vazvitaure izvozvo. Ndingangoti nguva yese ndo zvinhu zvataedza kutaura kuti muNangagwa haasiri raiti. Ingatoti Mugabe anga ari far much better than muNangagwa. Mugabe aripo hatina kumboona mashopu achiita zvaaita izvizvi, zvekuti mashopu anovhara zvinhu zvese zvamira iko zvinhu hapanichi kufamba. Tiri kungofamba muZimbabwe izvizvi zuva roga ndoriri kufamba. Saka zvinhu zvotaura navageza zvinhu zvatakagara tichitaura kara, asi vanga vasati vazvionawo, noti vanga vasati vasvinura. Iko unovasvinura vakuzvionawo. Saka iwo mutsvangwa hakuna kutyisidzira munhu.
Aiwa, tinotenda vakwanisa kutumira mashoko kuno kuStudio 7. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na8pm. Apo tiri kutaura nezvemadzimai anorarama nekutengesa zvinhu mugwagwa, anoti kutorerwa zvinhu kuri kuitwa kwavari kuitwa neZimra neKanzuru kwave kuvakanganisa basa ravo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokoneka iyi nemufaro ndino wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka Ncube, munaudze isiNdebele.
kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA.